Zvaindi dzinganisa gore rino ndodzinganisa ho
gore renyasha
zvaindi dzinganisa gore rino ndodzinganisa ho
gore renyasha
zvaindi shungurutsa gore rino ndodzinganisa ho
gore renyasha
vaya vekunditarisira pasi vacharohwa nesepuraisi
gore renyasha
vaya vekunditarisira pasi vacharohwa nesepuraisi
gore renyasha
hanzi muna hasekwe ana mwari wake
ana mwari wake
hanzi muna asekwe ana mwari wake
kukoromora neyo
zvakatarwa nasata vakanga vabheja vakanga vabheja zvakuwa zviite gore rino nderako
ndoda
makomborero
makomborerooda
makomborero
komboreroda
sikomborero makomborero
ndoda makomborero
kwakanyorwa tsamba tsamba dzakasainwa nevazhinji dzekukundikana kwako ndati ndinorivhesa kwanga kwanyorwa madhi nekukundikana kwembereji nevazhinji vakaungana ndati ndinorivhesa hari dzine masita ekuti mukundikane kubasa dzanga dzakaiswa pakawanda ndati ndinoputsa hari dzine masita dzekuti upesane nemari dzakaiswa pakawanda ndati ndinoputsa mazwi akataurwa ari kushanda muupenyu hwako ndati ndinorivhesa ehe ndinorivhesa zvose ndinorivhesa zvose
ndinoavekukoromora
neyo
dzakatarwa nasata vakanga vabheja
vakanga
vabheja zvakuwa zviite gore rino nderako ndinoda makomborero makomborero ndinoda makomborero komborero
ndinoda
sikomborero makomborero
ndinoda makomborero
mbahondo hatitye kusvetuka rusvingo kana tinaye mwari ndati tinorivhesa naye mwari uyu tichavamba hondo tinaye mwari uyu tinosvetuka rusvingo tinaye mwari uyu tinokunda hondo ndati ndinorivhesa ehe ndinorivhesa
dzakatarwa
nasata vakanga vabheja vakanga vabheja zvakuwa zviite gore rino nderako ndinoda makomborero makomborero ndinoda makomborero
komborero
ndinoda sikomborero makomborero ndinoda makomborero
makomborero.